mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 11/2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mashanu nevanomwe 507. Hurumende yazivisa kuti kubva nhasi vafi vachangochengeterwa mumaguta mavanenge vashaikira. Hurumende inoshorwa kuti iri kuchikora kodzero dzevanhu panguva ino yeCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mashanu nevanomwe 507 zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nevana 24 nezuro. Vanhu mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nevasere 978 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vanhu vatanhatu vakafa muHarare. Mashonaland East yakarasikirwa nevanhu vana sezvakaitawo Masvingo. Mashonaland West yakarasikirwa nevanhu vatatu, Bulawayo nevaviri. Dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga. Vanoita zana nemakumi manomwe nevanomwe 177. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana rine gumi nemapfumbamwe 119 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi manomwe 70 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga chirwere ichi, vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru makumi maviri nechimwe zvine mazana mana ane makumi manomwe nevanomwe 21,477. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi masere nevaviri 12,582. Zimbabwe Republic Police yazivisa kuti kubva nhasi vanhu vanenge vafa vachangochengeterwa mumaguta mavafira. Bazi rezveutano rinoti rakazivisa mapurisa kuti rimire kupa magwaro ekuti zvitunha zviendeswe kune dzimwe nzvimbo kunze kwemumaguta munenge mashaikira munhu. Zimbabwe Republic Police inoti ichangopa magwaro ekufambisa chitunha kubva muzororo kana kuti kumochari kuenda panochengeterwa munhu muguta rimwe chete iroro. Dr. Simbiso Ranga vanoshanda mudunhu reNorth Carolina vanoti zvainge zviri nani kuti hurumende itange yaita hurukuro nevanhu madzishe nevamwe kuitira kuti vanhu vakwanise kuita zvinhu asi vachichengetedza tsika dzavo. Mapurisa ati mitumbi haichabvumidzwa kuendeswa kudzimba, uye kuona mutumbi wemufi asati achengetedzwa hazvichabvumidzwi. Dr. Ranga vanoti mitemo uyu ichanetsa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji, sezvo tichiona kuti kunyange vanofira mhiri kwemakungwa vanosiya vanyora pavanoda kunochengeterwa kumisha yavo kumaruwa kuZimbabwe. Dr. Ranga vanoti zvakanaka chose kuti hurumende itore matano okudzivirira kupararira kwecoronavirus, asi vachiti zvinhu zvakadai zvinofanirwa kuderanwa nevanhu zvisati zvadzikwa semitemo.
COVID-19 yachinja muitiro watinoita zvinhu zvakawanda, including my funerals and things like that, but manje there should be a balance. So I think it has to be extended kuti takutaurira vanhu kwekuviga vafi chero pasirese as much as COVID is all over the world. It's a drastic measure. I don't think that's going to give them the results they are looking for, because Zimbabwe says that no ziva vanhu vanovigwa kumaruwa. Usually chero vari mumacities vamwe vanotoitwa zvokutakurwa nendege kana kubva kuno kuAmerica kuti vaunzwe kuzovigwa kumba kune madzinza and things like that. Saka chandinofunga ndechekuti this was a very ill-thought directive. We can't have a command system yekuti macitizens they are not involved.
Asi hurumende inogonawo kuti sezvamambotaura kuti iri kuedza kuti idzivirire kupararira kwechirwere ichi. Muone sokuti chikonzero chakadzamavo here ichocho?
Todotoda kuti hurumende iite whatever is necessary within reason kuti chirwere chisaramba chichipararira. Chandiri kuona chiri kunetsa apa ndechekuti hurumende iringopa madirectives, but haisi kutarisa kuti are they making sense. Kana mukaita lockdown vanhu vasingazoti vachawana kupi chikafu, it's a problem. If you suddenly tell maZimbabweans kuti no, you can't go and bury your loved ones pa kwakavigwa madzitateguru and so forth, it's not a solution that I think is going to be acceptable to Zimbabweans. So we could still have vanhu vachinovigwa kumaruwa kana kwavanenge vafunga kuti ndokuno kwavanoda kuvigwa. Vamwe vanotofa vanyora ndoda kuti mundivige pakati apa. Saka kuti tisarespect that when we are able to do it, which means that munokwanisa kunoviga vashaya vaya kana kuri kumusha, but manumbers ari kuenda kumusha kunoviga vanhu osiyana. Poitwa mapractices resocial distances ziya maface mask and so forth, the same can still be done without this very draconian measure iri kusuggestwa kana kuti iri kuda kuimplementwa nehurumende.
Then kunyisi munokwanisa kuvapawo mazano, maiti vaibatisei nyaya iyi?
Zvandaitaura ndezve number one, madzishi anotenderana here ne this kind of measure, because ndo matraditional leaders. Maconsult here the ordinary Zimbabwean citizens kuti how will this affect them. Number three, I think that they should use a mechanism yokuti vanhu vavige vashayikirwa navo kwavanokwanisa pasina this measure, because even mukati vanhu ngavavigwe mumacities, the next thing we're going to see congestion kuri kuvigwa vanhu kuya. Saka makrieta futi dambudziko recovid-19 ikoko, even though you are trying to solve. Saka handingavakurudzira ndezvekuti vasati vaita this kind of recommendations vaconsulte. Ngavaconsulte ruzhinji, ngavaconsulte machiefs, ngavatarisire kuti tiwane result yatiri kuda. The main thing ndezvekuti whether vanhu kuenda kumachechi, whether vanhu kuenda kumafuneral, kana mamwe magatherings which people can't afford not to do, tinofanira kunge tiri kuita ma measures ekuminimiza COVID. So I think they should spend more time raise awareness, because I think this idea is going to be rejected by Zimbabweans.
Avo vange vari Dr. Simbi Soranga vari parunare ku North Carolina ne Studio 7. Nyanzvi munyaya dzezvekodzero dzevanhu dziri kushora zvikuru hurumende yeZimbabwe nekwadzinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kazhinji panguva inenge ichinzi vanhu vagare mudzimba. Izvi zvinotevera kusungwa kwemutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJacob Skala uye mutori wenhau Hopewell Chingono. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekugovera vamwe vhidhiyo yaiti mapurisa ainge arova mumwe mwana akafa muHarare, amai vake vachinzi vainge vatyora mutemo wekuti vanhu vagare mudzimba. Mapurisa anoti mwana uyu haana kufa. Ukuwo meya weguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vanonzi vari kurwara vari mujere umo muri kunzi mune vanhu vakawandisa mukuziya nezvekusungwa kwavasikala nachingono. Tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Sezvo munongoziva mukoma Zulu zvamatara kuti takaona mukoma hopo chingono navasikala vakadini vakasungwa ende mhosva yari kupomerwa imhosva iri kunyunyutwa nemagweta edu kuti haimhosva yakanzi nedare reconstitutional court makore apfuuraya neiri at variance kana kuti inokanganisa haisi mugwara nebumburiro ranga riripo. Saa tiri kutoshamisikawo totokachamadzwa kuti maprosecutor edu nemapurisa edu vakanosunga vanhu vachipuwa popera mhosva yakanzi haisisiri mhosva nedare guru repamusoro penyika. Tirodavira kuti musi wemanda pachadzoka mukoma hopo wokudare magweta dachandira mberi nekuchallenja placement of remand yavo kana kuti kusungwa kavo kwavari kuda kuti wakukuma hopo hapana mhosva yakaita.
Ko vasikala vari kupi pari zvino?
Vasikala vari pari zvino vari kuHarare Central Police Station. Todaira kuti pavachamirawo pamberi pedare vana vakamberwa namukoma Jeremiah Bambo weZimbabwe Lawyers for Human Rights vachamisaizvo pamberi pedare zvakare kuti mutemo wakashandiswa kusungwa uyu kuvasunga uyu mutemo wakanzi nedare Constitutional Court makore akapfuura mukesana nachimakure nakahiya yakambotariswa neConstitutional Court yakanzi unokanganisa bumbiro remutemo ranga riripo. Saka tinodavira kuti common sense will prevail. Asi zvinhu zvangochiratidzwawo kuti kana dai panga painzi vakapara mhosva wako na waire hawa. Itaitarisa kuti mapurisa aigona kuashedza ogara pasi nawo kuti atokumbira kuti kana makushare information yenyu munazoziva kuzokutaura. Nokuti pari zvino mapurisa akabudisa statement, even Home Affairs Minister akabudisa statement wachizama kugadzirisa kana kuclarifya kuti hapana mwana akashaya ndokutaura kwakaita mapurisa naminista. Saka asi vakachawakaita vakakonfirma kuti pane incident yakaitwa yekuvhiringidzwa kwamai vanga ine mwana wavo nemwana wavo.
Ko sei muri kukoshesa nyaya yekuti vanhu vasanyanyosungwe panguva ino iva Mafunda?
Zvino zvingotarisirawo kuti panguva dzatiri kuti tirurwisa korona iyi tinge tichitarisirawo kuti ndofunga efoti dzedu dzese simba redu rese ngariiswe pakuti tingadzivirirana seiko mukurwisa chirwere chekorona. Tingapa sei machiremba nemanesi edu vari pafront line, vadzidzisi vedu vari pafront line zvekuti vapfeke vashande nazvo vachizvidzivirira mukuchengetedza utano hwedu. Saka tinodavira kuti ifezi chapfuura asi tiri kungoshamisika kuti panguva yepesipesi panongoitwa malockdown tinoona kuti hurumende ine chidakadaka kana kuti pension yekungosunga vanhu.
Avo vange vari mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti Zimbabwe yatangidza gore dzva ra2021 ichirwisana nezvinhu zvisina maturo ichisiya zvinhu zvine basa zvinobatsira vanhu. Nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti pachinambo chekuwedzera simba rekurwisana necoronavirus hurumende yapinda mugore dzva isina chinangwa chinobatsira vanhu. Vangwenya vanoti nyika haienderere mberi kana hurumende ichingoita basa rekutandanisana nekusunga vatori venhau vemapato anokwikwidza pamwe chete nevanorwira kodzero dzevanhu, vachiti hurumende inofanira kutora vanhu semadzisawira mukusimudzira nyika kwete kupedza nguva ichisunga vanhu nekukurudzira kuumbwa kwemapato anopikisa enhema vanhu vachida rubatsiro.
Gore ra2021 ratanga zvakaipa riri gore ratanga chirwere chemukondombera weCOVID-19 chisiri kuratidza kuti chiri kupera. Tichingotangawo gore nelockdown tichinzwa kuchinzi vanhu vazhinji vari kurwara, vamwe vari kufa, asi ikoko kwakashata.
Chii chamanga muchitarisira kuti chiitwe tichitanga gore ra2021?
Totarisa kutongwa kuitwa nyika yedu taifunga kuti kuda kuti 21 hurumende yava munangagwa ichatangawo ichinyatsotsinidzira maonero avanoita nemaitiro anoita kodzero dzavanhu, asi hapana chiri kuchinja. Tatoshamisika tichinzwa vachitaura mapepa nawo kuti kurwisana kwakuchitwa kucapital kuamerica pakati pema vatsigiri vatrump nabiden zvinoratidza kuti hakuna utongo hwejekerere kuamerica, uye America haina mvumo yokutaura nezveutongo hwejekerere. Idzo ndo nhema chaidzo.
Sei muchiti nhema naiva Ngwenya?
Chiripo ndechokuti hurumende isada kuvanda nechigumwe kusungwa kuitwa ma vatapi venhau tingangoti vana vana hopuchingono vana job seeker iko zvino tiri kutonzwa kuchinzi fadzai maira aroda kusungwa zvinoratidza kuti pfungwa dzezanu PF mafungiro ava munangagwa haasati achinja saka kana vachiti vuAmerica isaita sevanhu vanoziva nezvejekerere ngavabvise masanction anobviswa sei imimi vamunangagwa nehurumende yenyu muchiratidza kusaziva nekusanzwisisa machengetero anoitwa kodzero dzavanhu aiwa kubviswa kunoitwa masanction zvinofambirana nemajekeserwo ari kuitwa utongo hwenyika
sokuona kwenyu hurumende inofanirwa kuzvifambisa sei
sokuona kwangu inini ngavangorega kuti vari kutiwo vari vati vagadzirise kutyidzana pakati kweZimbabwe neAmerica ko tingagadzirisa sei kutyidzana pakati kweZimbabwe neAmerica kana kuti EU nemavirira nenyika dziri kumavirira zuva isu tichiratidza kuti hatisi kukwanisa kuchengetedza kodzero dzavanhu muZimbabwe aiwa izvi ngazvigadziriswe ini ndiri kuti inini vamunangagwa nehurumende nyezanu PF zvitarisei mumira muzvigadzirisei mimi hatidi kugadzirirwa nyika nezidhera hatidi kugadzirirwa nyika nasarira maposta neANC tinoda kuti isusu tizvigadzirire nyika yedu mahumbwe avari kuita avana naDouglas Monzora zvinoratidza kuti pfungwa dzavo hadzisati dzanyatso dzagadzirisika saka mukomata anonoka mabatirwo ari kuita mazimbabwenzi nehurumende yavo akashata saka zvirango zvicharamba zviriko kusvika isu sevanhu veZimbabwe tazvigadziridza tazvitarisisa kuti tione kuti kodzero dzavanhu kodzero dzemajournalist kodzero dzevanopikisa hurumende pamutemo dzachengetedzwa zvakanaka
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 asi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti COVID-19 haimisi kusungwa kwevanhu vanotyora mitemo
hakuna chinonzi kana munhu apara mhosva kana kuti atyora mutemo haafaniri kusungwa nekuti tiri mucovid tiri kurwisa covid but corruption inosungirwa vanhu vakaita sana Jacob Mafume vanga vari meya vemuHarare haitenderwi nekuda kwokuti tiri mucovid ka saka kana munhu akapara mhosva yake akaita uori ngaapedzerane nyaya dzake kumakosi kwete kuda kuhwanda kuseri kwechigungwe munhu achiti nekuti kune covid hatisakafanira kusungwa handizvo all criminals will be arrested according to the law angava mujournalist kana uchinge wapara mhosva bumbiro remutemo harina parinotaura iro kuti kana tiri kurwisana nemadisasters aya ngatisabata vanhu vanenge vaita mhosva
avo vange vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
iri kuZimbabwe iyi zvareva kuti iri very dangerous kudarika iri mune dzimwe nyika here hatisi kunzwisisa because iri kunzi yabuda nekuamerica kaodiyi ndanzwa munhu achitaura achiti kuno kuamerica tapuwa noti yekuti tisadi tisatravhela kuenda kuzimu not in africa but zimu zvareva kuti iri kuZimbabwe iri very dangerous kudarika dzimwe nyika pasi rese here kubvunzawo tiri kutobvunzawo
hapana chakambonyanya kushata apo zvinhu zvese zvakanaka zvinotonakidzawo kunzwa kuti hurumende ipo wanga wachitonga uri kutotionda birwa kuita vanongofungidziri paamerica yazodainga yongororwa avabiri sezvinyiri kwamuno muZimbabwe saka nhau iripo ndekuti ukanzwa mutungamiri webato rinotonga wachitotionda birwa kuratidza dhemokirasi kuti mune ino kuno kwatinongo muZimbabwe kunongo opposite ndo inogara ichingochema nematsotsiwa
mazuva se pazudio airi mhizhonga akaitika muamerica ndinoona ichikonzegwa neumbimbinjoka hwapa Donald Trump kubva kupinda kwavakaita pachigaro havana kumbaidza kunge munhu unoziva zvaanoita. Vakataidza kuva munhu anoda kutonga nedemo, kwaidza kuva mudictatorship. Zvinotinyadzisa kuti nyika yakaita seamerica tode ichita mishonga yakaitika muamerica iyai. Zvinotinyadzisa zvinotatejera kuonera kuna Zimbabwe kuti vanhu vanorambira pazvigaro kana vadliwa kunyika dzimwe dzemuafrica kuzive madictator. Nyika yakaita seamerica ndinoona chichi zvinonyadzisa zvikuru. Vatisambudai vari umwe munhu vazama kuzvibata nokuti vakadliwa pasadzo pazvipasa, vakadliwa pasadzo zvipachena. Havafaniri kuda kukurudzira mishonga. Zvinonyadzisa nyika yeseamerica ingaita mishonga dzesarudzo. Ndomaonero angu patenda.
Kwazuvai vashamarari vestudio 7, makadiko kwese kwamuri, tinokutendai zvikuru kwazvo nebasa ramuri kuita. Aiwa, muri kushanda chaizvo. Ndaimbokumbirawo rimwe zuva dai maimbondipawo mukana wekumbondipawo vatungamiriri vezano PF avo ndimbotaurawo navo. Ndaimbokumbirawo mukana kuti kana uchiwanikwa mumbondipawo mukana ndimbotaura navo, ndimbowane mubvunzo yandinoda kumbobvunzawo kuvanhu vezano PF, nekuti kune imwe mibvunzo yandinoona yavasingakwanisi kubvunzwa vanhu ivavava, yandinoda kuti ndimbobvunzawo vatungamiriri vezano PF, maMP angava MP kana angava mutauriro wezano PF. Ndaimbodawo mumbondipawo mukana mumwe chete wekuti ndimbotaurawo nawo.
Makadii pastudio 7 apo. Tinotenda nenhau dzamunotipa. Ndini mukoma ino zvangu ndiri paPretoria apo, asi ndongoda zvangu kuti kutaura pamusoro pezvakaitwa navatrump. Vatrump vakauraya bhasikoro. Vatrump green light ravakapa kuzano PF hariti, nokuti ichabirira sarudzo kusvika pazero chaipo chaipo, ende hakuna anopikisa, hakuna anoti kudii. Ende vanhu vacharohwa, ende vanhu vachaurayiwa. Zvimwenzi kuamerica hamuna kuona here zvakaitika? Saka vatrump ngavaende zvavo, asi vatowedzera kutoti titonyanya kuvadzwa kuno kuafurica. Ndava vanhu vanga vachitotemba neamerica sei zvino izvi? Vati kuvadzisa. Hamene kuti tichatambura kusvika rini? Hamene tichatambura kusvika gore ripi? Tirambo enda zvako. Wauraya bhasikoro mudhara wangu.
Masikira sevana mukoma wandine vangose kustudio 7, inoda kungotaura vangu pamusoro pavakuda kwashe bhasikiti avo vakati vanga vachitivo vaakuritaya nezvepolitics. Ndinoda kuvativo kana vachiritaya politics ngavarege kutaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti MDC Alliance iri pasi pamonzora. MDC Alliance haisi pasi pamonzora. MDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa, uyo anova anodiwa noruzhinji rweZimbabwe rwose. Noti zvana monzora zviri kutaurwa izvo, zvana monzora izvo, kutungana kwembudza vana vanhu vanovada. Kam 2023 ndipo muchaona kuti MDC Alliance chibaba ndo inodiwa navanhu vezimbabwe. Musarota zvisiri izvo zvenyu nezano PF izvo zvokubira maelection nokuita sei. This time hakuna tikundovhota ruzhinji rwezimbabwe wese, tichitsigira Nelson Chamisa. Ndini Jefu ndiri kuno kumakuwere.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi nhengo dzeparamende yeAmerica dzeDemocratic Party dzinotarisirwa kuzivisa mhosva dzavari kupomera vaTrump, vachiti vanoda kuti vatongwe kana kuti impeach kechipiri nedare iri. Imwe yenyaya dziri kupomerwa vaTrump ndiye kupesvedzera vatsigiri vavo kupinda zvichisimba muparamende, vachipunza zvinhu izvo zvakakonzera kufa kwevanhu vashanu. Nhengo dzeparamende idzi dziri kuda kuti vaTrump vabve pachigaro, kunyange havo vasarirwa nemazuva mapfumbamwe vari pakutonga. Makambani mazhinji esocial media akavhara vaTrump kuti vasashandisa makambani avo esocial media, vachivapomera mhosva yokukurudzira vatevedzeri vavo kuti vaite zvebongo kunyangwe zozo Twitter, Google, Instagram, Facebook ndeamwe emakambani asati achada kuti va Trump vashandise vanodzisa zvekutapiwa kwenhau pa Texas State University St. Marcus mudunhu reTexas muzvinafundo Prisca Ngondo vanoti makambani aya akabatsira va Trump mukushambadza zvemanyepo asi iko zvino havasisina basa navo sezvo vave kubva pachigaro.
Zvakaitwa neTwitter, Facebook nemamwe makambani akavhara maaccounts aTrump zvaifanirwa kuitwa nekuti mutungamiri wenyika ino anga akuita incite violence and to the point yekuti panga pakuda kutoitwa overthrow yehurumende. Saka dzimwe nguva kana vatungamiri venyika vari kutadza basa, then vamwe vanhu vanofanirwa kuita step in senge vane the power to do so kunge masocial media companies, because ndiyo nzvimbo yaishandisa kutaura zvaanga achida kune vanhu vakazoenda Congress and vakaita invade Congress. So it was a necessary move.
Hakusi kutyora mutemo unobvumidza vanhu kutaura zvavanoda here kunai professor?
Aiwa, hakusi kutyora mutemo. Tofanga kurangarira kuti masocial media companies, ma private companies, and vane mitemo yavo yavanoita live by. Saka iwewe semushandisi wemasocial media platforms iwavo, ukatyora ma terms and conditions avo, then they have the right to ban you. They are not government entities, they are private companies, so they need the right to do whatever they want to do nema platforms avo.
Vamwe vanoti makambani aya ndo akabatsira va Trump kuparadzira zvemanyepo kwenguva yakareba, vachibvunza kuti zvichaita mutsauko wei sezvo va Trump vasarirwa nemazuva 10 kuti vabve pachigaro.
Makambani aya hapana rumboti vari innocent. In fact, dai vakatovhara Trump kudhara, but sezvandambotaura kuti maprivate companies, saka for them Trump aivabatsiro chikuita mari. It's just because kuti now vaona kuti it's turned deadly, pakafa vanhu vangani 5, and saka it's like everyone else akuri vanhu vari kuresign, vanhu vari kukwita. Munhu wese just wants to rewrite history and run away from accountability. But yes, Facebook, Twitter nemamwe makambani aya vakabatsira ivo vaTrump vacho kuspreada zvavaispreada, but kuti zvishabatsirei at this point it's just more symbolic than anything else. And also vabiso, who knows kuti what could happen in the next 10 days. So that was part of the reasoning kuti pamazuva gume asara aya vaTrump vangashandisawo masocial media platforms to even incite more violence. Like, it's just a matter of control my platforms avari kuspreada my messages avo kune vanhu. Zvinobatsira zvombijana, but we will never forget kuti chi havana kuvavhara earlier on.
Say my social media platforms asingabatwi nemitemo inobata makambani anofambisa nhau akaita sana CNN, vana NBC kana Fox News nemamwe.
My social media abatwi nemitemo inobata mamwe makambani anofambisa nawo akaita seCNN, NBC, Fox News, nekuti masocial media company haasi manews platforms. Information yamunoona pamasocial media company iri crowdsourced, meaning kuti iri kubva kune the community. Saka haingaitwe hold to the same standard as a news organization, because although vanhu vanowana news ipapo, masocial media companies havasi kuita create the news, right? Masocial media companies are just mediums for vanhu vanouya vachitaura zvavanoda kutaura, and they can only regulate it to a certain extent in terms of censorship kuti ndiani atichii ndiani chakuti, versus my news companies, they are held to a higher standard. So they are held to a higher standard in terms of kuti they have to be fair, balanced and factual, of which ipapo it doesn't always happen. So social media differs because it's just a medium for people to good one way say information yavo through, and also because social media has been around kunana 2005, but still very new, and I think the law is still really trying to figure out kuti inoita regulate social media. Say
avo vange vari vanodzisa zvekutapiwa kwenhau pa Texas State University St. Marcus mudunhu reTexas muzvinafundo Prisca Ngondo vari parunhare kuTexas neStudio 7. Chokwadi rudo imoto kambo kanova ku Four Brothers. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana mashanu nevanomwe 507. Hurumende yazivisa kuti kubva nhasi vafi vachangochengetwa mumagudhama vanenge vafira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.